This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 9/2015.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu anorangarira kutsakatika kwavaitaidza mara ava vane mwedzi misere pasina anoziva kwavari.
Nhengo dzeMDC dzinosvika 11 dzichamiswa pamberi pedare mangwana dzichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga kuHarare South neZuro.
Svendorino, Studio 7 inotarisa zvakadzama mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe avakapinda mune zvematongerwo enyika gore rapera.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu vedzisvondo pamwe nevanhuwo zvavo vabatana nhasi nemhuri yekwadzamara pamunamato waitirwa muAfrica Unity Square wekurangarira murwire wekodzero dzevanhu akatsakatika mwedzi misere yapfuura vaitaidzamara. Vezvematongerwo enyika vapindawomo munamato uyo mumiriri ndevaive mumiriri weHurungwe West mudare reparamende Vatemba Muliswa. Mumwe wevari kutungamira urongwa uhu Bishop Anselmo Magaya vanoti gungano iri rasungawo kuti mapurisa atorerwe matano kuburikidza nekukwira kumatare edzimhosva sezvo vasiri kutevera mutongo wedare wekuti azivise paanenge asvika nekutsvaga vadzamara. Mukupera kwemasvondo maviri oga oga, dare repamusoro rakati mapurisa anofananga achizivisa veruzhinji nematano aanenge avana. Ngatinzwei hurukuro yataita naBishop Magaya.
Hatina zvakaipa zvaitika, asi changoitikawo ndechekuti taona zvaisasionekwa mazuva ose patange tichitopinda muAfrica Unity Square imomo. Mapurisa aya yavemablack boots vanga vakazara nerori yavo, saka ndinodavira kuti vanhu vanga vangotarisa kuti vaone kuti chii. Ndinodavira kuti vava nekunzwisisa kwokuti tinenge tino urongwa ipapo, asi hapana zvavakwanisa kukanganisa. Urongwa wapfuurira pamberi, tikanamata, tikaita madeclarations edu nekukurudzira zvekare hurumende kuti itizivise pamusoro pezvaitaidzamara kuti aripi.
Tanzwawo zvakare kuti pabudawo urongwa hwekuti muende kumatare edzimhosva muchida kumanikidza mapurisa kuti anga achitaura paamire panyaya yekutsvakwa kwavadzamara. Mungatsanangurawo zvakamira sei?
Hongo, sokuziva kwenyu kuti mapurisa akakomandwa High Court kuti vanofanira kuramba vachipa maupdates pamusoro pezvavanenge vawana maringe nekuti tadzimara uripi. Izvozvo hazvina kunge zvichiitika, mapurisa haana kunge achizviita, hatisi kuona kuzvipira kwavo kubasa irori. Saka tiri kusimudzira manje manje kuti tidzokere kumatare kuti tisvitse nyaya iyoyo kuti mapurisa amanikidzwe zvekare uye kuti hurumende, Minister of Justice in particular, ikwanise kumanikidzwa kuti vaite something pamusoro paitaidzamara.
Zvii zvikuru zvamungati zvabuda nhasi pamunamato iwoyu?
Mahighlights abuda, tataura maningi pamusoro pemamiriro enyika asina kururama. Tatsanangura nokutaura pamusoro pepolitical landscape iri kutsvedza chose chose. Tikakomekedza kuti panofanira kuva nestability munharaunda yezvematongerwo enyika. Pabudo zvekare nyaya iyoyo yekuti mapurisa anofanirwa kuchengetedza upenyu hwevanhu, kutyidzira vanhu, uyezve zvakare kuti vanofanira kuchengetedza mitemo kana kuti mutongo inenge yabva kumatare ezimosha kuzana High Court. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvabuda pa musangano iwoyo kuna matasho zvakare tatsidza kuti izvi zvichangiramba zvichitika so far tatovumirana kuti mvikire gerega tinenge tichinamata tinenge tichitaura tiri muAfrica Union Square maringe nekuti vanhu vachengetedzwe.
Avanga vari mumwe vari kutungamira urongwa hwekunamatira vaita idzamara Bishop Anselmo Magaya vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Nengo dzeMDC dzinosvika gumi nenomwe dzichamiswa pamberi pedare mangwana dzichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga kuHarare South neZuro. Izvi zvinotevera kurwiswa kwakaitwa vatsigiri veMDC nemapurisa. Mutauriri wemapurisa, Senior Assistant Commissioner Charity Charamba, vanoti nhengo dzeMDC idzi dzaida kuita musangano pasina mvumo yemapurisa. Svondo rapera, munzvimbo imwe cheteyo, makaitawo kurwisana pakati penhengo dzeMDCT nedzezanuPF. Nyaya yemhirizhonga iyi yapa kuti munyori mukuru wemDCT vaDouglas Monzora vanyore tsamba kuZimbabwe Human Rights Commission kuti iferefete nyaya yemhirizhonga iyo yadzikamidzi zvakare munyika. Mumisangano yange ichiitwawo nemutungamiri wemDC vaMorgan Tsvangirai nenhengo dzebato ravo, zvinonzi nhengo dzezanuPF dzainge dzichiedzawo kuvhiringidza misangano iyi kumashonaland west svondo rapera. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri wemDC vaobert gutu tikavabvunza nezvevanhu vakasungwa neZuro.
Kusunga kwakaitwa nhengo dzedu neZuro muguta reHarare zvinongotaridza izvo kuti bato redu guru remDC tiri kuramba tichishungurudzwa nechihurumende chezanuPF. Musi wa1 mbudzi mwedzi unochitanga takanga takapiwa gwaro nemapurisa kuti endererai mberi nokuita musangano wenyu rari yenyu panonzi pakazembe primary school mudunhu reHopley muHarare South. Vanhu vaungana kumatenzi emangwanani, vanhu vezanu ndokuuya vari murori vakawanda, vamwe vane matemo, vamwe vakabata rekeni, vamwe vane zvose zvakasiyana siyana maweapons. Ndokutanga kurova vanhu vedu, vakakuvara. Tine vanhu vakwana kuita 13 vakakuvara including mudzimai akazvitakura, vakatiendesa kuchipatara. Saka apa zvotaridza kuti taapplya zvemusi womuvhuro toti toda kuti tiite rali musi wesvondo, toendesa tsamba yedu musi wemuvhuro kuvapa vhiki yose kuti vasoropodze application yedu. Ivo vozomira vozoti musi wemugovera kuma3 dzamasikati vaakufonera honorable Eric Murai chairman vedu vaHarare province kuti vamurai douyaiwo kuno toda kupai tsamba yenyu. Vamurai woendako vopuwa tsamba yokunzi musaita rali mangwana zvichireva kuti musi wesvondo. Kuti tichaudza vanhu kuti musauya kurali nguva hapasisina nekuti vanhu vatogadzira kuti vauye. Vamurai neutungamiriri hwavo vomukira kuti vanoudza vanhu musi wesvondo kuti maungano yenyu asi mapurisa vati tibve pano, votanga kurohwa futi nevanhu vezanu nemapurisa.
Asi ka mapurisa ari kuti nhengo dzenyu dzakatyora mutemo wecriminal law codification and reform act vachiti vanga vaungana apa vachida kukonzera mhirizhonga.
Apa hapana kutyora kwakaita vanhu mutemo weposa nokuti zvakaitika ndezvekuti vanhu hatina kuwana mukana wokuvataurira. Isu hatina nhepfenyuro kasiyana nezani nokuti kana ichida kunotaura inoenda kuZTV inoenda kuZBC.
Asi zvikatanga nguva inoiyi munoona sei idzo sarudzo dzichaitwa muna 2018?
Apa zvatongotaridza kuti sarudzo ichaitwa muna 2018 ichange iri sarudzo yakaomarara chaizvo panyaya dzeviolence. Deno vanhu veZimbabwe Human Rights Commission tatonyora tsamba izvozvi. Sector General wedu vatoona kuita kwavaita vamhanyamanya kuti tizivise Zimbabwe Human Rights Commission kuti vedu zvinhu zviya zvashata zvazoshatisisa nokuti toona kuti nyaya dzeviolence dzepolitical violence dziri kuramba dzichienderera mberi. Saka takutosvika isu kuti 2018 ari kure kudai 34-35 months away zvinhu zvaakunetsa kudai. Ko kuzoti patichasvika panguva yekuti election iya yasara nemwedzi miviri vanhu vanotopondana zvi ndozvo zvaakureva.
Mutauriri wemDCT vaobert gutu vari parunare muHarare.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Thank you. Mapurisa emu Egypt anoti auraya msori we Islamic State uyo anga achidiwa nehurumende kuti abvunzurudzwe zvitevera kurwiswa kuri kuitwa munyika iyi. Bazi rezvemukati meEgypt rinoti Ashraf Ali El Garabli aurayiwa nhasi zvitevera kuridza pfuti kwaaita apo anga achida kutiza kuti asabatwe muCairo. Bazi rinoti Garabli ndiye anga ari mukuru wechikwata cheAnsar Beit al-Maqdis icho chiri kumawirira kweSinai. Chikwata ichi chakabuda gore rapera chichiti chinotsigira ISIS.
Russia neIran dzanyorerana chibvumirano chekuti Moscow ibatsire Tehran nezvombo zvemesau zvemhando rweC-300 zvinokandwa mudenga zviri pasi. Russia inoti chibvumirano ichi hachina kungonyoreranwa pasi chete asi kuti chava kutoshanda.
Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti riri kushishikana zvikuru nekutadza kwenhengo dzaro dziri kutadza kubatsirwa nePublic Service Medical Aid Society kunyange hazvo dziri kubatirwa mari mwedzi wega wega. Dambudziko iri rinonzi rukanganisawo vashandi vakawanda vehurumende. Nepamusana pekutadza kubatsirwa, vashandi vehurumende vakawanda vave kushandisa mishonga yechivanhu kana vachinge varwara. Mutungamiri wePTUZ vatakawafira Joe vaudza Sandra Nyaira weStudio 7 kuti zvinhu zvinorwadza kuti vanhu vanobatirwa mari dzekuti vanga vachibatsirikana asi vozotadza kuwana rubatsiro nepamusana peuori.
Iri dambudziko guru kwazvo tichibatsira pamushizha usaiwa panhamo. Hongu wa Massive 7 akawanda zvikuru varairidzi vatinomirira havasi kukwanisa kuwana maservices okuti vaende kana vakasvika kuChristmas kwacho hongu unokwanisa kuona chiremba asi zvaimboti waenda ikoko wonyorerwa maservices vomawanawo paChristmas hakusisina matablets. Matablets wakutenda wakunotenga kumafamasi ende vanhu vakawanda vanenge vasina mari akabhadhara mari dzavo dzakakwana because Christmas iri kutiwo hurumende haisiri kutumira mari dzinobatwa kubva kuvarairidzi navamwe vanhu vovari tairi saka naizvozvo haina mari. Asi chatinoziva ndechekuti kune uori hwakanyanya zvikuru Christmas hunotungamirwa navakuru vaitungamirira kuChristmas kwacho saka uori hwakanyanya mari yadyiwa nevanotungamira iko kuChristmas. Hurumende zvekare yobva yastopawo madeductions achona saka zvese zvaomera murayirizi zvikuru aibva anobhadhara mari iyi inonzi haisiki Christmas saka anotonesa kuti uone kuti blame iri pake asisi maonero enu ndeyekuti vanhu vese vane blame. Kune pi vanotungamira Christmas vane blame because kune uori hwakanyanya kotiwo mari dzacho dzinotaridza dzinouya pamapezi dzichiratidza dzakabata kubva kuSSD dzisingaende kuChristmas kwacho saka hurumende zvekare tinoitora kuti yatora nguva refu ndefu isingakwanisi kuti igadzirise zvinhu ibvise huori huruChristmas kuti vanhu vanobhadhara mari dzavo varape zvakanaka.
Ipo panye huori kuChristmas nezvatakambonzwa mari dzaibhadharwa vakuru vakuru veikoko nenyaya dzekuti makambani anovapa maservice haasi kubhadharwa. Imimiwo pane zvamunogona kuita here sevamiririri uye neivo vararidzi kuti hurumende izvione zvechokwadi kuti aiwa hamusi kugara zvakanaka murudo kuti mugare zvakanaka mudzimba dzenyu nekurapwa zvakanaka?
Hongu asi zvinoda muone pamwe chete isu setitiz tiri kutaurawo namamwe maorganization maticas organization namamwe asiri maticas organization ari Massive 7 kuti tiite nonzi pachirungu amplify or speak with one voice. Kana tikawanikwa tisingatauri nenzi rimwe chete hapana kwatinoenda saka tichimbogadzirisana kuti tionesane tiende muono mumwe chete tigokwanisa kuti toaprocha both government neyo Christmas kuti igadzirise zvinhu but pari zvino taasatava nomuono mumwe chete kuti tikwanise kuti tiende mberi asi ndofunga kuti pamasogeya anouya zvinokwanisa kuti zviitike tigokwanisa kuti tiendese zvitemo zvedu tire United Force kuhurumende nekuChristmas kwacho kuti maservices hatinofunga kuti mamembers edu awane hakuzvisina asi mari mamembers ari kubhadhara Saka wari kutaga kuguta mamembers vanobhadhara mari vanoita pachirungu short change mamembers.
Mungatitaurira kuti vashandi vehurumende kunyanyanyanya varayiridzi vamunomiririra imimi vari kurarama sei munyaya dzeutano kana zvinhu zvakamira mukudai?
Tinotemesa vazhinji vavo mamembers vanoshaya mari yekuti vakwanise kuti vanotenga matablets vakutoenda zvekare kunana sekuru waya vechidzinganganganga. Tinokushandisa mushonga wangu wakangonzwa wakana mbuya nana sekuru. Kuti unorapa musoro achakwanisa kukoshesa yose mpetic yeti yavakani saka zvinotonesa vamwe vanoti kweretawo mari woenda kunokwereta mari kuti ukwanise kuti unotenga matablets kuti ukwanise kuti urapiwe wova munhu anogara ava nekukwereta nezvikwereti saka nhamo inenge yafunya chichero mumba mako chaizvo saka zvinhu zvisingatarisirwe vanhu vanoyemura vanoita basa rakanaka zvikuru chaizvo zvavarayiridzi rinoba kutiaenderere mberi kuti wangoone zvikwereti tinokwereta mari yekuti unoda kunorapiwa iwe wakabhadhara mari in advance.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakawafira zhou vachitaura vari parunare kumasvingo naSandra Nyera weStudio 7.
Munhau dzedu dzemitambo, Makunda neCastellaga Premier Soccer League ave kusvika kwamvura yacheka makumbo zvokuti zvikwata zviri pamusoro zvinosara zvinorasa mapoinzi zvinenge zvava panguva yakaoma. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kwasara mitambo mitatu kuti Makunda neCastellaga Premier Soccer League apere, zvikwata zviviri zviri pamusorosoro zvakasiyana nemapoinzi maviri chete mushure memitambo yakatambwa mukupera kwesvondo. Chicken Inn yakaita mangange 1-1 nehwahwa panguva iyo FC Platinum yakadambura Harare City 2-0. Zvakamira zvakadai, Chicken Inn iri kuramba yakatungamira iine mapoinzi 54 maviri pamusoro peFC Platinum. Dynamos iri kuramba iri pachinhano chechitatu nemapoinzi 47 mushure mekuita mangange 1-1 neCapes United mumutambo wanga akazara vanhu muRufaro Stadium nezuro. VaPhilip Chiangwa avo vari kukukwidza kuti vaite mutungamiri weZifa vaivewo kumutambo uyu vachagarutsigiro. Asi chakashamisa veruzhinji ndechekuti vaChiangwa vaiperekedzwa nemumwe arutasirwa kunzi achavhota vaOwen Chandamale. VaChandamale ndivo vanotungamira purovhinzi yeHarare iyi ine mavhoti mana musarudzo imwe cheteyo. Asi mumutambo wanezuro Capes United ingada yakakunda asi yakatadza mikana yakawandisa yavakawana. Mutambi akanwisa chibodzwa chavo Lenda Tsipa anoti zvakaramba kunyange hazvo vakatamba nepavanogona.
Tatadza kukwesa machances every by the first half. That's why we drew. If you don't score, you don't win. But anyway, we managed to get a point.
Tsipa anoti zvanhasi zvapera vave kutarisira mberi achiti iye vari kutarisira kuti makepekepe achapedza ari nani vachitarisawo kuti vachatora mukombe weOne Wallet Cup uyo uri kutanga mukupera kwesvondo riri kutevera. Murayiridzi weDynamos Tondelai Ndiraya anoti zvanhasi zvaperawo asi vave kutarisirawo zvamangwana.
Hatigadzirire mitambo yedu kuti tiite mangange kana kuchikwa. Pese patinotamba tinotarisira kukunda, saka ndodonzo redu iroro rekuti tirambe takatarisa mberi tikunde mitambo yedu.
Mimwe mitambo yakapera seizvi: Highlanders 1 Buffalo 0, Wange 0 Cholocho 1, Zaumain 0 Flame Lily 0, ZPC Kariba Chapungu 1, Dongo Sawmills 1 Triangle 5. Izvi zvave kureva kuti chikwata cheDongo Sawmills chabuda makundano eCastellaga Premier Soccer League chave kutamba muDivision 1 gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ni 15460 kHz pa shortwave.
Kune dzimwe nyika, mudzimai wemutungamiri wenyika, mudzimai anenge aine chimiro chinoremekedzeka. Asi vanhu vakawanda kumasvingo vanoti amai Grace Mugabe munhu asina chiremerera kana zvichienzaniswa nemudzimai wekutanga wemutungamiri wenyika amai Sale Mugabe avo vakashaya muna 1992. Mutori wedu wenhau Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Muzvare Grace Marufu vakatanga kushanda muhofisi yemutungamiri wenyika vachita basa rekudaira phone kana kuti switchboard operator vachidziendesa kumahofisi evanhu vanoshanda muhofisi yemutungamiri wenyika. Pavakapinda basa kuhofisi iyi, muzvare Marufu aive nemurume vaStanley Gureraza avo vakaita naye mwanakomana Russell Gureraza. Nekupindana kwamazuva vaGureraza namuzvare Marufu vakatanga kunetsana izvo zvakasiya muchata wavo uri parumana nzombe. Vagoraz ava vaive wing commander muAir Force of Zimbabwe vakaendeswa kunoshanda vari kumuzinda weZimbabwe munyika yeChina. Nekupindana kwemazuva runyerekupe rwakatanga kubuda kuti muzvare Marufu akanga vodanana nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Vanoziva zvaiitika vanoti muzvare Marufu vakatanga votodaidzwa nerekuti mainini vachireva kuti vaiva mukadzi mudiki wemutungamiriri wenyika sezvo amai Sale Mugabe vakanga vachiri vapenyu. Mumakore akatevera muzvare Marufu vakaita mwana navaMugabe bhona. Izvi zvakachengetedzwa muchivande nyika isingazivi. Nekupindana kwenguva mwana wechipiri akaberekwa Robert Junior uye nyika haina chayakaziva. Nyika yakazoziviswa nezvevana ava kwete navaMugabe kana muzvare Marufu asi kuti nebepanhau reHorizon muna kurume 1995. Mushure mekuburiswa kwenyaya iyi vaMugabe namuzvare Marufu vakazochata muna 1996 makore mana amai Sale Mugabe vashaya. Hazvina kujeka kuti muchato wavo navaGoreraza wakazopera sei kunyange hazvo pane nyaya dzakabuda dzekuti muchato uyo wainge wagurwa kare. Izvi zvakarwadza vanhu vakawanda asi vamwe vakatiwo muzvare Marufu vainge vazvibatira goridhe. Vanhu vakasiyana-siyana vakataura neStudio 7 mumasvingo vanoti hunhu hwaamai Mugabe hunosvereka zvikuru pane kuti huyemuruke semudzimai wemutungamiriri wenyika. Vanoti izvi zvakawedzerwa pavakapinda mune zvematongero enyika zvakaita kuti vazhinji vaone zvavari chaizvo. VaProsper Tiringi ndimugari wekurujeko vanoti zvinoitwa nemukadzi wemutungamiriri wenyika zvinonyadzisa pane kuti zviyemurike.
Ya, ini maonero angu ndinoona sokuti nzira yatogwa namai Mugabe inzira yokuti pakupedzisira inzira yokuti vanenge vasisina chimiro vanyanya kumanya mberi uyezve matorera vanoita zvinhu zvehurumende nesimba ravada kutora ivo tiri kuona kuti zviri kukonzera munyonga-nyonga kutukana kuri kuita vanhu munyika yemuno zvinokonzera kusawirirana kwavanhu.
Imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vatakafira zvovo vanoti amai Grace vakasiyana nemuchakabvu Sale Mugabe.
Mai Sale Mugabe vanga vari politician pachavo zvokuti munhu waiti even achitaura napurezidendi vaMugabe aitovabayirawo zani rakanaka. Haasi munhu wanga ari wokungonamatira pabhachi ravaMugabe kana chikwekwe. Ava mai Dr. Grace Mugabe havana yatingati pachirungu political cloud. Munhuwo ari kungokwira nokuti mudzimai wavaMugabe. Munhu anotodawo rubatsiro zvokuti vezano vanga vachifanira kubatsira mudzimai womutungamiriri.
27 haina kukwanisa kunzwa kuna amai Grace Mugabe kuti vatipe divi ravo. Muzvare Tsitsi Moyo anogara kumusha kwamajange kumasvingo vanoti ivo zvinoitwa nemudzimai womutungamiriri wenyika zvinoshoresa uye zvinogumbura.
Haiso mugari wedhorobha remasvingo zvinotondishamisa uye zvinotondishatirisa. Chekutanga ari kushandisa resources egovernment iye asi mugovernment structure kana imwe chete hatina kana kumbomuvhotera. Totoshaya kuti masimba iwawo wakamapiwa nani wokuti atuke vanhu nokutoinitiata nyaya dzokuti nhingi ngadzingwe basa nokuti wataura zvakati. Ende achiswanda maresources egovernment achingeita chero zvaanoda zviri kutotishamisa kuti zviri kufamba sei.
Vanhu vazhinji vanoti kunyange mhuri yekutanga ichishora vamwe vanhu vanoita zveupombwe uye tsika dzakaipa kudanana nekurora kwavakaita amai Sale vachiri vapenyu kunoshoreka zvikuru. Kunze kweizvi, amai Grace Mugabe vanozikamwa pasi rose nembiri yokuda kuchena nekutenga zvinhu zvinodhura izvo zvakaita kuti vapiwe zita remadunhuwa rekuti Gucci iro rinobva pane zita rembatya dzinodhura. Mumwe mugari anoongorora zvematongero enyika kumasvingo vamugovera makonese vanoti nenyaya yembiri yokuda zvinodhura uye kungopfachura mari vanhu vachitambura zvinobudisa pachena kuti amai Grace Mugabe havana mwoyo wehumai uye hunhu hunoremekedzeka.
Mudzimai unonzi Grace Mugabe, maonero angu unokodzera kunzi mai naBona Robert naChatunga nokuti haana chiremerera chemukadzi womutungamiri wenyika anganzi amai nenyika yose. Vaya vanomhanya kuti Dr. Amai vanhu vanoda kutsvaga mafavors kubva kune murume wake. Zviito zvake zvaanoita tinyaya takatarisa nyaya yekuda upenyu hwapamusoro. Chinhu chinoitwa nomunhu usina kumbobata, usina kushandira zvaanopfachura zvacho izvozvo.
Kunyange vamwe vanotsigira ZANU-PF vachiti amai Grace Mugabe vanokodzera kuremekedzwa semudzimai wemutungamiri wenyika, ruzhinji rwevanhu muongorori yaitwa neStudio 7 vanoti amai Grace Mugabe vanoshoresa zita remutungamiri wenyika pamwe chete nenyika yose uye maitiro avo anopesanisa vanhu, izvo zvinosiyana nemushakabvu Sale Mugabe. Vazhinji vasingadi kubuda pachena muZANU-PF vanoti dai amai Sale Mugabe vachiri vapenyu kupatsanuka kuri kuitika muZANU-PF kusina kuitika sezvo muchakabvu uyu aive mai venyika vaibatanidza vanhu. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tirikutarisa urongwa hwekurangarira murwiri wekodzero dzevanhu akatsakatika mwedzi miseri yapfuura vaitaidza maram.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei matext message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuti tigokufonerai.
Yasvika nguva yamunofarira zvikuru vatereri, apo tinoverenga mashoko amunenge matitumbira.
Tsamba yekutanga yabva kuna Obei Mudengezerwa kuhurungwe kukapfunde. Munyora anoti, maswera sei guys, ndinoti kwamuri nhau dzenyu dzakanaka chose uye dzinonakidza kuteerera nokuti dzizere nechokwadi, saka ndinoti pamberi nekuramba muchitipa nhau guys.
Mumwe anotiwo, mwamuka sei vashamarari veStudio 7 pamberi nebasa, asi chikumbiro kuwedzerwa nguva yelive talk uye mukasirawo kupinza verunhare. Musanhu Adrek kwakazangarare.
Hurungwe zvakare kai.
Hurungwe.
Mumwe anoti, makadi jongana blessing ebasa, muri kuita varume zimu yaoma. Mundimhoreserewo Saul Akeri Judy Emilda mai vake. Muti uri sei draft pagokwe simuchembo mugeno hove pakwibu madamu Tobias Banda Shumba ndofunga ndosetare munyori.
Mwanoti, hi guys, basa riri sei? Ndinotenda nekuverenga tsamba yangu. Ndinotsvaga vana vasekuru vangu vanogara kuBulawayo vanoti Dumisani nasisi vake Spiwe. Handitovazive, vakasiwa nasekuru vangu pavakangobva kuHondo. Ndapota ngavandifonerewo panhamba dzinoti 0715 482 464. Kana vakateerera tinodzokorora zvakare nhamba idzi 0715 482 464. Munyori ati anonzi Brian Kwamola kumayove.
Aiva vateereri, nguva yedu ndoyaita shanje, asi tinoti rambai muchinyora matsamba, rambai muchitumirawo zvakare mashoko paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu anorangarira kutsakatika kwavaitaidza mara ava vane mwedzi misere pasina anoziva kwavari.
Nhengo dzeMDC dzinosvika 11 dzichamiswa pamberi pedare mangwana dzichipomerwa mhosva yekonzera mhirizhonga kuHarare South.
Svondo rino, Studio 7 iri kutarisa zvakadzama upenyu hwemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe avakapinda mune zvematongerwo enyika gore rapera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, ndokusiyai munhau dzechirungu muina Chris Gande naJonga.